Mumwe wevatungamiriri vapinda musangano wanhasi Mbuya Mauchaza Dliwayo vati nharaunda pakati pemapato ekuitira kuti ashande pamwe chete munguva yesarudzo dzinofanirwa kuitwa nemapato ane muonero mumwe. Vatiwo MDC inofanirwa kubatana nebato rine vanhu vakawanda kwete kubatana nevatungamiriri vemapato asina vanhu.
Isusu tavaudza kuti izvozvizvi tisati taona chimiro chekuti tibatane ba. Ngekuti iwo wega pachawo ari kutukana. Saka isusu tinopinda here pane vanhu vari kutukana iwayo. Ngatatangai mamboongorora kuti vanhu vava vanhu vane vanhu here kana kuti vari kuya wega. Ngoti isusu tine vanhu vedu vatiinavo sematraditionary. Hatidi kuti tipiwa vanhu sitiine wedu vanozovawo tinyonganisa ba. Saka imi moongororai munhu mukuru kuti mutione kuti vanhu vava vari chokwadi here kana kuti vari kuya kunyonganisa.
Asi imwe ng'anga yange iri pamusangano uyu inozivikanwa nerekuti Dick Dliwayo inoti vamwe vanhu vakumbira kuti mapato abatane ashandire pamwe chete asi vatsvangirai vari mukuru wemubatanidzwa wemapoka ezvematongerwo enyika uyu.
Masoka abuda ngekuti ngatibatane tiite rudo tishandire pamwe tisati uchake uchake hapana kwetinoguma. Ndomasoko makuru aireketa president. Nesu tichimatsigira kuti vanhu venga tiite rudo nemubhaibheri chaimo zvakareketwa ngerudo. Nguva yakuaka areki kune mashoko anobuda akawanda tingateera kubhaibheri suruku. Kunosi areki vamwe vati ngatiake mugamo. Esu akaprofitwa munhu wani musenjuru. Ngozi ndakazi ngatiake bhaibheri ngatiake ngarava ngemugofero. Saka tese todo kuaka ngemugofero tiite chiro chimwe. Ngoti Zimbabwe ngeimwe haasi maZimbabwe 10.
Vasongani mubata nhema mwanakomana wamambo Makumbe wekubhuera vanoti vaudza vatsvangirai kuti zvakakosha kuti madzimambo abatwe zvakanaka sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Son of Chief Makumbe tauya tikasangana nemukuru vanonzi vatsvangirai president weMDCT vauya vachitibvunza masiki civic groups matraditional leaders. Saka ini ndakamirirawo machiefs ndataurawo pfungwa dzangu ndichivapa kuti no tamuzikira tinaro semadzishe inhau yekuti tiri kuabhuiswa nekushandiswa nenzira dzisidzo neruling party. Saka isusu taachikumbira kuti post election yaitwa munyatsomisikidzowo kuita restoration yetraditional system yedu kuti ifambe zvakanaka.
Vatsvangirai vari kushanyira matunhu ose munyika vachida kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira hurukuro dzekubatana kwemapato ezvematongerwo enyika apo sarudzo dzegore rinouya dzoswedera. Vatsvangirai vati vanhu vazhinji vari kungochema nenyaya imwe chete inogara ichingoitika apo nyika yatarisana nesarudzo yekuchisidzirwa uye yekushayiswa chekudya kunhengo dzemapato anopikisa utungamiriri hweZANU PF yaRobert Mugabe.
We are faced with a crisis in that in engaging the people.
Takatarisana.
The people are very concerned about the
kuti vanhu vatiri kusangana nawo vanoti vari kurwadzikana kwazvo nemamiriro aita nyika kunyanya nyau dzeupfumi. Saka vanoti vanhu havana vimbo neramangwana uye imwe nyaya yekutya kuchidzidzirwa kwevanhu veZANU PF kunyimwa kwevanhu zvekudya kusakosheswa kwemabasa eutungamiriri wemadzishe nekugoyerwa zvakaidzana kwevanhu vachipiwa chikafu kuvatsigiri veMDC nevamwewo.
Vatsvangirai vatiwo vazhinji vari kuvaudza kuti vari kutyira zvakare kuti sarudzo idzi dzingangobiridzirwa zvakare sezvagara zvichiitika nguva dzose nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission izere vasori vemuchiuto chipurisa uye nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF.
Vanhu vakawanda kwazvo vari kutyira kuti sarudzo dzingangobiridzirwa zvakare zvikuru sei tave kuzonge tave neimwe nzira yekunyoresa kuvhota inonzi biometric iyo inotora mufananidzo wemunhu nechigunwe. Vanhu vari kuti zvakare havafari nemamiriro akaita sangano rezeki iro riri kufungidzirwa kuti vashandi varo inhengo dzeZANU PF uye vanoshandiswa kwevanhu vemuhurumende munguva dzesarudzo zvakare.
Vatsvangirai vatiwo vanhu havana chivimbo nevaongorori vesarudzo veSADC sezvo ichichenesa sarudzo dzinenge dzabiridzirwa.
We need a free, fair and a credible electoral process. There were others who were expressing
tiri kunzwa zvekare kuti vanhu vanoda sarudzo dzinoitwa muJekerere dzisina bopoto kana mirishonga. Vamwe vari kutiudza kuti vaongorori vesarudzo ava vanopembedza sarudzo dzinenge dzisina kuitwa nemazvo. Izvo zvinofanirwa kuongororwa zvakanyanya nemasangano akaita sana SADC, African Union nemamwewo.
Vatsvangirai vange vachitsigirwa nemumwe wevatevedzeri vavo, Engineer Elias Mudzuri, munyori mukuru webato vaDouglas Ngonzora nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.